kuwanda kwemapurisa uku kunoyamushure mekunge vechidiki vebato remgc vhiki rapera vakaudza vatori venhau kuti vachange vachiratidzira mwedzi uno vachinyunyuta nekuondomoka kwoupfumi munyika. Izvi zviri kuvewo panguva imwe chete masangano akawanda anomirira vashandi vehurumende ari kutiwo ari kuronga kuratidzira nekuramwa mabasa sezvo mari dzavari kutambiriswa dzemaRTGS dziri kuramba dzichishaya simba. Sachigaro vechidiki muMGC Youth Assembly vaobestole vakati bato ravo raizoratidzira kusvika nyaya yehurombo munyika yagadziriswa sezvo veruzhinji vari kudya nhoko dzezvironda nenhamo. Munyori muboka revechidiki muMGC vaGift Ostalos Siziva vaudza Studio 7 kuti mapurisa aya aiswa mumadhorobha ese uye vakati vanoona sekuti hurumende iri kutya kuti vanhu vanogona kuratidzira.
Hurumende yapinza mapurisa kudhorobha kuHarare, Bulawayo, Gweru, Masvingo nemamadhorobha akasiyana siyana iri nyaya yekutya kuti panogona kuita chirongwa echekuratidzira nevanhu vakasiyana siyana macitizens kana vemapato.
Mumwe mugari wemuHarare vaStanford Nyatsanza vanotiwo vakatyamadzwa neuwandu hwemapurisa mudhorobha. Vanyatsanza vatiwo vanoona sekuti kuonekwa kwemapurisa akawanda inzira yekutyishidzira veruzhinji.
Mapurisa kuzara kwakaita muspirit imwe nzira yekuda kumbunyikisa kodzero dzedu semacitizens enyika ino. Kumbunyikidza nenzira yekuti ukaona mupurisa ane zvombo ari mustreti haukwanisi kutaura zvaunoda maererano nemamiriro akaita nyika. So mapurisa aya inzira yekumbunyikidza kodzero dzedu isusu semacitizens kuti titaure zvatinoona zviri kutikanganisa munyika ino.
Imwe nyanzvi mune zvematongerwo enyika Dr. Vekezela Gumbo vanoshanda nesangano reZimbabwe Democracy Institute vaudza Studio 7 kuti vanotenderana nepfungwa iyi vakatiwo kana vanhu vave nekutya havakwanisi kutaridza kusagutsikana kwavo sezvinotenderwa nebumbiro remutemo yenyika.
Kuvanhu general macitizens in general zvinokonzeresa fiye like vanhu vanozoita vanodhevelopa fear of expressing their rights and freedom given mamiriro economy tinoziva kuti vanhu vese ava magenera citizen ndivo vanhu vanoita sei vanoshungurudzwa zvikuru neeconomy. So saka government ikawana ichio zvainoita izvozvo vairi kuita izvozvo ichiwanza mapurisa mumastreet este iri kukonzeresa fear mumacitizens endeo vari kuedza kuvharidzira vanhu kuti vaite vaexpresse maviews avo vaexpresse mafeelings nemagrievances avo zviri kuviolata constitution because toziva kuti vanhu vane kodzero rekudemonstrata vachiratidza government kuti apa toda kuti mugadzise apa neapa neapa but kana kuti wakadzara mapurisa kudai vanhu havagoni kuita zvinhu zvese izvozvo.
Mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati vati hapana zvinoshamisa mukuvapo kwemapurisa akawanda vachiti vari kuita basa ravo sezvinotaurwa mubumbiro remutemo yenyika.
Tikarasa constitution inotaura kuti mapurisa anofanira kuita basa ravo vachichengetedza vanhu vanenge vachifamba vachina vachienda kuchikoro vanoita mabhizinesi vachiita mapatrol vachichengetedza midziyo. Saka ndozviri kuitwa nemapurisa kufamba kwavari kuita kuchengetedza vanhu vachiita basa ravo ravakapiwa neconstitution kuona kuti munyika mune runyararo vanhu vari kuita mabasa avo vakabatana vasina anenge achivanetsa kana kuvarova.
Bepa nhau reDaily News rinoti gurukota rezvekudzivirirwa kwenyika amai Opa Muchinguri Kashiri vakatiwo hurumende kuburikidza nemauto yakagadzirira kumisa mhirizhonga munyika. Pakamboita kuratidzira munandira gore rino uye gore rapera mauto akapomerwa mhosva yekupfuura vanhu zvainzi nevanorwira kodzero dzevanhu zvinotyora bumbiro remutemo. Zvinhu hazvina kumira zvakanaka munyika munyaya dzezveupfumi. Mitengo yezvinhu iri kukwira nguva nenguva uko mari arati jezi kudzikira uremu zvichienda niswa nedora reku America. Ndakamirira Studio 7 Marare, ndini Rutendo Mawere.